Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingani chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechipiri mbudzi 12/2019. Makateerera ku Studio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vanhu vakawanda vanoti vakwanisa kutora mari dzavo kumabhanga akasiyana-siyana muHarare. Asi vagari vekuchinhoi vanotadza kutora mari dzavo kumabhanga sezvo mabhanga anga asina mari. Vashandi vakawanda vekanzuro yeguta reHarare vanoti vava kuomerwa neupenyu. Zvekuti vachange votadza kuenda kumabasa avo nepamusana pekushaya mari inovakwanira. Indiwe mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi chibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vanhu vakawanda vanoti vakwanisa kutora mari dzavo kumabhanga akasiyana-siyana muHarare, asi mamwe mabhanga akaita seCabs anga aine mitsetse mirefu-refu. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Ongororo yaitwa neStudio 7 yaratidza kuti mabhanga mazhinji yanga achipa vanhu mari itsvayebepa ye$2 kunyange hazvo mabhanga aya anga achingopazana rimwe chete remadhora. Mumwe vakwanisa kuwana mari kubhanga reStandard, vaGoodwill Kapunde, vati vafara zvikuru sezvo vawana mari yavo nenguva shoma-shoma. Vati vanga vava nemwedzi inokwana miviri vachishaya mari kubhanga ravo.
Aiwa, ndiri kunzwa kufara chose. Ndaiti mari ndaiona kuna Nelson Mandela ndokwandaitora kuStandard. Ndaitora zvakareruka, hanaumboita, ndaita 6 minutes zito ndiwane mari. Handina kumukira. Ndikanyeba kuti ndamukira, ndauya manje-manje, vanongowana mari. Ndane almost ndane 2 months ndisinamboona kana mari. Ndisinamboona mari. Saka apa ndatofara nokuti ndatotanga kutoita sei kuti iwanawo iko zvinezvi. Ndachipuwa $100.
Vapo Malunga, avo vanga vari pamutsetse pane rimwe bhanga vakamirira kutora mari yavo, vaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo vanga vava pedyo nekutora mari, vanga vamira kweawa imwe chete. Asi vamalunga vatiwo vachazonyatsopembererera kana vakwanisa kuwana mari yavo mazuva ose avanenge vachida, kwete zvemusi mumwe chete.
Ya, takamirira mari asati aiwana. Kusvika takukwanisa kutora mari almost every day, every week, every hour. Tichitanga kuzivikanwa kuti mari yakudi yakuwanika. Because pari zvinhu kuti ndichada kuti mari handichada kuitora, ndakamira paline kuda kuti ndiipuwe. Saka inini handichada kuzati mari yakubuda here kana kuti yakuwanika. An hour match ndiri pano. Chanzi chambofa kana chambouchetwa kana zvese mishini yakambenge yakambotonhora. Saka maybe yanga yakanganwa, saka yambonge chigadzirwa gadziro. So we are just hoping kuti tinewana.
Ongororo yaitwa neStudio 7 yaratidza kuti vanotengesa mari mumigwagwa vanga vatove nemari iyi mangwanani. Mumwe anotengesa mari mumugwagwa angoda kuzikanwa nezita rekuti Rigo audza Studio 7 kuti angawana mari iyi mangwanani asi aramba kutaura kuti aiwana kupi.
Yatovako kunova tiri ndekwainotanga kusvika tisipa mani chenji hacho. Bari makwenzi ndiye ari kunetsa kubatika ma 1-1 makwenzi. Bari mabhoro vanoti ha manoti ha za right ha mustreet. Asi hamina kubhinga kuti wakupuwo here bari isu tatowanatsa. Isizvo hayo ha izvozvo takakudza izvi mangwana munotivharisira kubasa kwedu.
Mumwe zvakare anotenga nekutengesa mari mumigwagwa asina kuda kudomwa nezita ati nhasi anga angowana $2 emari yemabhondi iri yemusvo pamwe chete $2 yebepa. Asi atanga asati awana mari yebepa ye$5.
Mari atawana macoins $2 nema$2 yebepa asi ma $5 atisati aona.
Kunyange hazvo mabhanga anga achipa madhora sana Banga guru renyika rinobvumidza kuti munhu atore madhora mazana matatu pasvondo roga roga. Vamwewo vataura neStudio 7 vati vanoshuvira kuti banga guru rikwidze mari inotorwa pasvondo chero kusvika pamadhora zviuru zviviri, vachiti mari yavari kuwana pazuva haina zvainotenga. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinotiwo zvingarerutsa upenyu hweveruzhinji kana vanhu vakawana mari pasina kutanga vabhadhara muripo. Kunyange hazvo tisina kukwanisa kubata gavhuna veReserve Bank of Zimbabwe vaJohn Mangudya nezvekushekwa kwemari yebepa ye$5, vaMangudya vakaudza Studio 7 nezuro kuti vachange vachiisa mari iyi zvishoma nezvishoma mumabhanga. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Vanhu vakawanda vari kutadza kutora mari dzavo mabhanga sezvo mabhanga emuchinoi akawanda asati awana mari kubva kubhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe, kunyanga hazvo rakaparura mari itsva munyika. Ata Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Mumabhanga emuchinoi maswera musina mari sezvo mabhanga aya ari kuti akamirira kupiwa mari neRBZ. Mabhanga aya aitarisira mari iyi nezuro asi hapana chakaitika. Nhasi zvakare mabhanga aya anga akatarisira kuwana mari, izvo zvisina kuitika zvakare. Mukuru webhanga rePost Office Savings Bank kana kuti POSB muchinoi vaErasmus Matiza vati havasati vawana mari itsva kana yemabhondi noti kubva nezuro. Mashoko avaMatiza atsigirwa nevakuru vakawanda vemabhanga emuchinoi. Mumwe mugari wepapurazi rebhaguta riri pedyo nechinoi, amai Mavis Storm, avo vanobhenga nePOSB vati vanzi hapana mari uye havazive kuti mari ichauya riini.
Iva ri kutaura kuti hanzi hatisi kuziva kuti inowanika riini mari yacho. Mari yacho hatisi kuziva kuti inowanika riini.
Mumwe mugari atadza kutora mari vapesai nyandoro vati semaonero avo banga guru renyika rakakurumidza kumedza kutsenga richada sezvo rakaparura mari itsva risina kugadzirira. Vanyandoro vati zviri kuita banga guru zvakafanana nekushevedzera muchato munhu asina kugadzirira.
Vanga kusina mari, vanga vasati vari kusiza mari, nekuti from what we heard kubva pamusi wesvondo panews vanzi mari yako about 1 billion is going to be distributed. Ono kusina maybe shortage ye transport yekuisa mota kuno, but I think kana munhu akati kwaane muchato, it means he is well prepared, all things are in place.
Vanyandoro vati vakatarisira mari kubhanga sezvo vanga vanzwa nekuchajwa mari yakawanda neEcoCash pavanenge vachitenga.
So isikati it's not easier because takuvarawo vari kutichaja ma 60% veconnector veEcoCash. Saka tikabva tangu iyi ono kusina maybe shortage yetransport yekuisa mota kuno.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi reRBZ kuti sei risina kuendesa mari kumabhanga emuchinoi. Asi gavhuna webhanga iri vaJohn Mangudya vaudza Studio 7 kuti motokari dzemabhanga akawanda dzainge dziri pabhanga ravo dzakamirira kutakura mari iyi. Bhanga guru renyika rinoti rakaparura mari itsva iyi iri mumadhora maviri akabatana emakoini neebepa pamwe nemadhora mashanu akabatana ebepa senzira yekugadzirisa dambudziko rekushayikwa kwemari munyika. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Ata Chigoriwa.
Vashandi vakawanda vekanzuro yeguta reHarare vanoti vava kuomerwa neupenyu zvekuti vachange votadza kuenda kumabasa avo nepamusana pekushaya mari inovakwanira. Izvi zviri kuuya panguva iyo vamwe vana mukoti vemuzvipatara zvekanzuro pamwe nemakiriniki vasiri kuenda kumabasa vachiti havana mari dzekufambisa, danho rinonzi rakanganisa kufambiswa kwezveutano muguta iri. sachigaro verimwe sangano revashandi vekanzuru reHarare Municipality Workers Union vaCosmas Bungu vanoti vashandi vari mugrade 5 kusvika mugrade 16 ndoo vari kunyanya kuomerwa neupenyu. Ngatinzwe hurukuro yataita navo pamusoro penyaya iyi.
Tingangoti zvinhu kumira zvakanaka musiti vaHarare as a whole in terms of my employees are in grade 5 to 16. I mean, include that particular group of employee manasses. And it's to do with the incapacity in terms of Mari Zavari Gutambira versus what is now obtaining on the market. Mari Zavo as a child Iran in Ima Mirwa Gaita economy in Zimbabwe. So it's a cause of concern which needs urgent attention, and we've been paying attention to it through our deliberations, the city of Harare, as well as at the Employment Council for the Harare Municipal Undertaking.
Saka zviri kureva here kuti vashandi vapinda pakuramwa mabasa zvakamira sei?
Situation iripo ndeyekuti in the majority of the workers, they are still providing a service to the residents, although the situation is dicey. In that, in certain instances, munanenga asitumira mari even yebhasi kana kuti mari yekuti asiyire vana kuti vanodyei and whatever. And this is what we've been trying to impress upon the employer, that look, my employees are incapacitated, and it's quite an urgent issue which needs your attention as the employer to ensure kuti vakwanisa wana mari dzinoenderana ne the economic situation. But what has happened is that the employer now was not amenable to increasing, entering that agreement kusvika patiri today.
Saka mune tarisiro yekugara pasi here nekanzuro kuti mugadzirise matambudziko?
Nezuro taitove tine musangano watati nawo naiye mubati wechigaro wesiti Harare City Executives na finance director vacho na chairman weemployer party, Councillor Jacob Mafunde. The employee party is discussing over issue iyoyo. Saka pakazobuda position yekuti kwete in the interim allow us kuti tiite regroup, tiite ma consultations edu. Then on Monday and Tuesday, muno mararo ku NEC tokwanisa kuita the necessary meeting so that we resolve including issue yema salaries at 2019.
Vanga vari sachigaro verimwe sangano ravashandi vekanzuro yeHarare reHarare Municipality Workers Union vaCosmas Bungu vachitaura vari parunare muHarare neStudio 7. Meya veguta reHarare vaHebert Gomba vanoti kanzuro yavo inozviziva kuti vashandi vakaomerwa uye iri kuedza nepose painogona kuti igadzirise mashandiro avo.
Munonzwisisa imi kuti nyika inoiyi haina kumira zvakanaka paupfumi hwenyika. So matambudziko arisangana nevashandi, matambudziko anotibata zvikuru, matambudziko atikusanganawo nawo tishi sekanzuro seinstitution. Saka yangova nyaya yekuchemera kune umwe ari kuchemawo muchifunga kuti umwe ane mari, umwe haana, umwe anayo, umwe haana. So matambudziko andiri kutaura nezvavaya ndeyekuti iyo kanzuro pachayo ine matambudzikowo ekuti haisi kukwanisa kuwanawo zvinoigutsa kubva kuvagari. Vagariwo vane matambudzikowo ekuti havasi kukwanisa kuwanawo zvinovagutsa kune kwavanoshandirawo. Kumakambani kunoshandira vagari kune matambudzikowo futi zvakare, nekuti ikonomi yacho inongobata munhu wese. Saka zviripo kupindura chaizvo maringe nekwese nenyama ndidzidza ndezvekuti hongu sekanzuro tirikusanganawo nematambudziko atirikusangana nawo. Matambudziko aya anobva mukushayiwa kuwana zvinogutsa kuti tikwanise kufadza munhu wose. So vashandi vekanzuro vamwe vakanyora vakati vane kundikano yekuuya kubasa, inova kundikano yatakagara pasi tikaongorora. Saka pari zvinezvi tine mamiting atikuita neutungamiriri hwevashandi kuti tione kuti zvidiki zvatingakwanisa kunga tichigadzirisawo ndezvipi kuti vange vachibudirira kuuya kubasa. Pari zvinezvi vasi kuuya kubasa ndivana mukoti vanoshandira kumakliniki kwedu, vanova vatiri kukurudzira kuti uyai kubasa tinge tichigadzirisa matambudziko enyika yedu tiri pamwe chete.
Vanouya sei kumabasa vachiti havana mari? Mune urongwa here hwamuri kuvaitira kuti vakwanise kunge vachienda kumabasa?
Nyaya yeurongwa ndeyekuti mwedzi miviri yapfuura takakwanisa kuvapa $120 pamusoro pezvangu achiwana ne6% increment. Izvozvi tatiri kubika kuona kuti tingavapi futi here imwe mari yekuti ibatsirikane. Pandabva kuhofisi ndanga ndichisiya tichikurukura mari nechekuita nema 250 yekuti vakwanise kunge vachibatsirikana. So sezvandataura kuti iyi haisi nyaya yekuti kwandinoshandira ngakundipe mari. Inyaya yekuti nyika yedu haina kumira zvakanaka. Saka kana nyika isina kumira zvakanaka inotadza kumirira zvakanaka mushandirwi nemushandi. Saka haisi nyaya yekuti kana zvinhu zvakwira toti ah ngatitarisei kukambani. Kambani dzadzoguma dzabhuroka futi zvakare. Nekuti ikonomi haisi kambani. Ikonomi haisi institution. Ikonomi haisi murungu waunoshandira.
Vanga vari meya veguta reHarare vaHerbert Gomba vachitaura vari parunare neStudio 7. Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Murwendo rwavo rwekuenda kuAmerica, mutungamiri weTurkey vaRecep Tayyip Erdogan vanoti vachaudza mutungamiri weAmerica vaDonald Trump kuti nyika yavo iite zvakawanda mukutevedza nekuzadzisa chibvumirano chekupedza kurwisana icho vakavirirana kuitira kuti Turkey isarwise Syria. Muzinda weCarter Center unoti ichokwadi kuti vakambove mutungamiri weAmerica vaJimmy Carter vari muchipatara chepa Emerson University kuAtlanta uko vari kuda kuoparetwa kuitira kuti pabviswe zviri kunetsa muuropi hwavo. Makateerera kuStudio 7 tiri kutefenyura tiri muWashington DC.
Vateereri musakanganwe kuteerera zvirongwa zvedu zveStudio 7 pamasaisa anoti 909 AM, 6175 ne9825 kHz. Manheru ega ega ninguva dza 7 PM svondo kusvika mugovera munenge muchitibata pamasaisa anoti 909 AM, 4930 13860 ne15460 kHz pashortwave. Pachitiwo zvirongwa zvedu zvelive talk zvinotangana 8 manheru ega ega muvhuro kusvika chishanu munenge muchitibata pamasaisa anoti 4930 13860 ne15460 kHz pashortwave.
Gurukota rinoona nezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube nemusi wechina vari kutarisirwa kuparura bhajeti ravo regore rinouya. Asi sechave chigariro musoro wetsuro kushaya nyanga munyika hamuna kuwirirana kuti bhajeti iri richaunza choviri here kana kuti kwete. Blessing Zulu weStudio 7 anotipa nyaya inotevera.
Muzvinafundo Mutuli Ncube vari kutarisirwa kuparura bhajeti remari inosvika mabhiriyoni makumi maviri nemasere. Vachitaura nebepanhau reSunday Mail, muzvinafundo Ncube vakati bhajeti regore rinouya rinenge rakanangana nekuti hupfumi hukure uye rakasiyana nebhajeti regore rino iro rainge rakanangana nekuti vanhu vasunge dzisimbe. Mubhajeti regore rinouya vaNcube vanoti vanoda kuti zvive nyore kutanga mabhizimisi munyika, kuwanisa vanhu mabasa uye kusimudzira vari kumaruwa. Asi vaimbova gurukota rinoona nezvemari muhurumende yemubatanidzwa vari nhengo yeMDC vatendai biti vanoti vakabva nako kumhunga hakuna ipwa.
Aha, pano chinobuda is just a waste of time because the economy yaita dambudziko reinflation. So Muturi acho aine bhajeti rine mabhiriyoni emadollars anosvika ma30 billion dollars pachiri kubhajeti kwapaipa imhepo inflation. Ukazokonverta 30 billion iyoyoyo to the exchange rate riri kuma20 uri kutoona kuti ibhajeti re 1.5 billion wokozokombeya kuti the original bhajeti yegore rakapera yenge iri kuma8 billion. It means kuti economy yatoshiringa but iri kuexpanda mumhepo. Bhajeti iri richatadza kuadresa zvinhu zviri kurwadza vanhu veZimbabwe zvakafanira kuti maprize ari kukwira and ari kukwira nenyaya yekuti US dollar rakabviswa. This budget will not address that. Nyaya yemadhokotera ari kuzvimba, nyaya yekushayikwa kwemari, nyaya yechitoro kwechikafu.
Mumwe muzvinabhizimisi vari nhengo yeZANU PF vaGilbert Muponda vanhu vanxube vanokwanisa kuvandudza zvinhu. Vamuponda vati vari kutarisira kuti vanxube vazadzikise chivimbiso chavo chekusimudzira vemabhizimisi. Izvi zvingaitwe sei? Vanotsanangura.
Ini ndingavati mameasures ekupa capacity to industry nekudevelopa yatinoti iyo entrepreneurial infrastructure. Nekuti entrepreneur vanhu vaya vanotanga mabhizimisi vange vaine zvinovasapota zvinoti vakwanise kusimukira kuti kana ini ndatanga bhizinesi rangu nhasi ndinge ndichidawo advisory service, ndinge ndichidawo internet, ndinge ndichidawo office yekushandira.
Mutungamiri wezctu vapeter mutasa vanoti sevashandi havana zvavo chavari kunyanya kutarisira kubva kubhajeti iri.
Hapana chatiri kutarisira kuti chingabuda nekuti hazvigone kuti munhu akatanga dambudziko ratakatarisana naro awe futi anofanira kuti aripedze. Hakuna chatichashanduka chatiri kuona chingaita kuti bhajeti rive necheringaunza. Upfumi hwenyika huri mumandondo, vari kutungamira hapana chavari kutipa chingaunza confidence.
Tavabvunzawo kuti vakambosumwa here kuti kwaita nhimbe yekuzeya bhajeti racho.
Vagara vasumi vashandi havana basa nesu vashandi, vane zvavanenge vachifoita vachingofutirira vachiti vari kuconsulta.
Mutungamiri wesangano revashandirwi reEmployers Confederation of Zimbabwe Dr. Israel Murefu vanotivo chavari kuda kuti chigadziriswe inyaya yemitengo yoramba ichiita chamuramba mhuru. Ko panyaya yemutero wezvikamu zviviri pazana remadhora, vamurefu vanotipa maonero avo.
Zvikutarisirawo zvakare kuti pamwe vachaita relief panyaya dzezvetax. Handimunoziva kuti kune 2% transaction tax iri kutora mari yakawanda chaizvo kubva kumakambani nekuti nemaindividuals vanhu vanenge vachitransacta. Nekuti hakuna cash yakakwana munyika, saka vanhu vazhinji vanosevenzisa electronic means. Saka iyoyo tax inobata vanhu vanenge vachiswipa kana kuita EcoCash kana kutumira mari nemaelectronic means, maRTGS transactions aya. Saka tikutarisa kuti dai vakatiitirawo relief ipapo.
Asi vamuponda vane muonero wakasiyana.
2% kuti rikuomesera vashandi handingaro zvangu inorwadza itax yagara ichirwadza. Imusho iwo unoiziva ikoko meeting kuamerica kuti munhu wese anofanira kutobhadhara tax. Zimbabwe problem yataita ndeyekuti makambani edu nemabhizinesi akawanda aya tinoti informal, yekuti vanhu vakawanda havachina mabhank account and havadeclare revenue yavo kana income yavo and havaiti maaccounts avo zvokuti vanobhadhara tax kuzimbabwe. Hazviitiki izvozvo. Chiri kunetsa ipapa ndochinobvira kuti government inanga social services anofanira kuprovide, atingati health, education, roads, infrastructure, mvura, zvinhu izvo zvinokwanisa kufanira kuiswa. But mari yacho inobva kupi? Mari yacho inobva kutax. Ingangodzi iri kurwadza, asi mukatarisa mabhazi ezvekuti ari kutenderera Zimbabwe yese, yatingati public system transport, yadzoka zvakare blessing inobva patakura yanga iriko. Izvozvi yataanayo iri tofainidzwa ne 2% tax yatiri kutavanezva iyoyoyi.
Kunze kwekuparurwa kwebhajeti nemusi wechina, veruzhinji vakamirirawo kuona kuti nhengo dzeMDC dzichabuda here mudare reparamende dziratidzira zvakare kusacherechedza mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa, avo dzinoti vakasarudzwa zveukopokopo. Vamunangagwa vari kutarisirwa kuti vanenge vari mudare iri panenge pachiparurwa budget navanxube. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.
Yasvika nguva yekuti timbonzwa zviri kuitika pasocial media.
Pachirongwa chedu cheLet's Talk ngatikurukurei chatinokupakurirai paFacebook page yedu yeVOA Shona musi wechipiri china nechishanu. Nasi tanga tiri kutarisa nyaya yekuwanikwa kwemari mumabhanga akasiyana-siyana. Oh, good.
Ya,
kuharare ndo kwa tuda utitimbo nyasu unzwa. Kuru kufamba sii kuhararu.
Kuharare kuru right ya. Nasa wanonga chimbopi oma rima bengi meso ma. Chato mbukendo kuse ni kwenye kwa to bengi kwa kwa tika iti oze shua ma marinyowani.
Nyatsuti tsana ngurei kuti zvafamba sei, mashika pa banga mukaita sei, mukaita sei.
Nasi tato shamisiko pa banga, hatinambo mirango yakatipata ngoti bengi richivhurwa vanhu vatatotanga kupiwa mari. Sekwedu tinowanzoshandisa makadzi makwatikadzi, tanchikuenda pana tela kune kadhi rako swaipa wopiwa mari yako.
Mm-hmm.
Tanchingopiwa $50, mafoin $2 manyowana.
Mhm.
Ndoda nchipiwa. Pamwanga chipiwa $2 yepepa, padaku nyeriti yapiwa macoin.
Saka pane zvimhinga mpinyi zvamasangana nazvo here ndezve?
Kubhinga hakuna zvimhinga mpinyi zvatasangana nazvo, but vanhu vanakunyatsofara tanitarisira kuti sezvo iri mari yehanzi yaiswa musystemu yakati wandei, uye zverinyowa ndatarisira kuti vachatikwidzirawo withdraw from $50 kuendawopa mari iri nani, but mari yacho haina kuchinja, tichingopiwa $50. $50 yacho haisi kukwanisa kana unotenga 2 liters yemafuta, saka dambudziko racho harisati rapera.
Aiwa, tiri wadi, tiri kutaura nani uyezve muri kupi?
Ndiri kutaura na mukoma Munyaradzi, ndiri kuJoburg.
Taurai tinzwe mukoma Munyaradzi.
Hai, taonawo mari ichipuwa vanhu tikafarawo nazvo chaizvo, asi tatisingazivi ndekuti ichanyatsa kubatsira here, nekuti tinonzwa kuti panga paine matiu akati wandei, saka tomboona kusvika mangwana kana mazuva maviri kuti zvicharatidza kuti mari ichange ichiuya yakawanda here, kuti vanhu vabatsiridze.
Pane hama dzenyu here dzaiendawo dzichinopiwa mari idzi?
Ehe, ndakanga tichimbotaura nasekuru wangu vari kukumisha vachiti vamira mubhengi kuda kwemahawa anokwana kuita maviri nekudini.
Mm-hmm.
Saka vawana mari vazwanawo $200.
Mm-hmm.
Havana kupuwa hese yavanga vachida, havana kupuwa hese yavanga vachida, asi vazwanawo $200. Saka vakutarisirawo kuti mari iyoyo vachaishandisawo kunyanya nyaya dzetransport dzekuti vaende kubasa. Vati vachaishandisa panyaya dzetransport ivo nevana vechikoro kuenda kubasa kana kuchikoro, hakuna zvinhu zvavanotarisa kuishandisa nekuti mari iyoyo kukwira kuita zvinhu, saka yange ichishanda zvakanyanya kukosha, zvakaita setransport kuti varambewo vachimira kubasa, vachienda kubasa.
Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Kwazwai, mburi ya Zimbabwe, ini ndini Michael Ove. Ndino koka ya kutumpinde mchurongwa chedu, chewe chidiki, che The Connection na 8pm. Nasi mchurongwa, tukutarisa kuipa kwa kaita uori. Uo, hurumende ya wa Emerson na Mnangagwa, yaka vimbisa kuruisa. Mchurongwa ichi, tichange tichitarisa kuti uori uu, uri kuviringa zvakadi budiriro yewe chidiki, mnyaze ufumi. Kana mchida upi na mchurongwa ichi. Shandisai WhatsApp pa number zinoti +1 202 465 0318. Muri ya Zimbabwe, ngatisanganei pa chirongwa The Connection na 8pm.
Kambo andro dambudziko kubva kuna mushakabvo Oliver Tukumtukudze. Sezvo nguva yedu yapera, regai tingotarisa musoro yenhau dzanhasi. Vanhu vakawanda vanoti vakwanisa kutora mari dzavo kumabhanga akasiyana-siyana muHarare, asi vagari vekuchinoi vanotadza kutora mari dzavo kumabhanga sezvo mabhanga aya anga asina mari. Vashandi vakawanda vekanzuro yeguta reHarare vanoti vava kuomerwa neupenyu zvekuti vachange votadza kuenda kumabasa avo nepamusana pekushaya mari inovakwanira. tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Anokuoneka ine mufaro ndini wenyu Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndikusiya mina ntungamiri Nkomo.
Soko isika tisenda baku VOA Ndebele.